mauri naangudiri kuti zvinoita sekuti hazvinatsi kujeka kuti structure yacho yakamira sei asi paparipenga chivoverengawo chifollowa social media nemama media houses tokunzwa kuti one renga riri bagged negold number two renga riri futi bagged nema US dollar handifungi kuti Zimbabwe ine mareserves akawanda zvakadaro saka zvinoneta kuti tinatso kuzvikana kuda kuti zvoda zvinhu zvichibuda pajekerere kuti vanhu vaone kuti zvakamira sei asi sezvinga tikazvitarisa zvitoziva kuti hazvizvi zvokutanga kuti pachaitwa mari inonzi iri bagged
mungajekesa here ipapo
bond noti vetiri kuona maratiji etiri kuona maudziro atakamboitwa parakaitwa namamanguzhi katanga taudzwa kuti rinenge riri bagged neloan yemaus dollar inobva kuexim bank saka hatizizi kuti zvakazvifamba sei tikazoudzwa zvekuti inenge iri paichauya inenge yakaitwa yakatsigira nevanenge vachiexporta vachiexportwa zvipowa yavanga vachiti maexport incentives hatina kuzoona futi kuti zvakafamba sei saka nyaya iripo ndeyekuti inyaya yeconfidence nekuti vazhinji hatinatsi kutrusta zveshuwa kuti zvekutaurwa nezvechokwadi here mari yacho ndiyo inotsigira yacho iripo here gold racho nyange izvozvo hariko nezvekune magold coins atakakapetwawo hapana anozonatsi kutaura kuti magold coins ava papi zvii zvakaitika nezvazvo saka nekuda pokudaro zvoita sekuti chamuhwande muhwande saka pakaita zvokuita sechamuhwande muhwande ndizvo zvinoita kuti vazhinji vazotora havo mari yavo vesa pasi pepino nekuti vanenge vasina shuwa kuti zvinhu zvi ndezvedambe here kako zvishuwa shuwa ndezvekuti nyika iende mberi
asi chii chinoda kunyatsoitwa nezimbabwe kuti iite mari inotambirwa nevanhu Dr. Maembe
voza nyaya dzemari ka zvinhu mari tatova nemore than 300,000 years kune nyaya dzemari idzi pakatanga kunyorwa butter trade nobva kukashata mari dzatakushata mazuva ese nyaya yemari haifa kutombonetsa kuti zvinotoda hazvitomboti kana dokta chaizvo zvinongoda kuwirirana toita inonzi independent reserve bank zvaizvo kuti reserve bank haifa kunge ichimbunyikidzwa kana kukondroriwa necentral government pakangoita izvozvo zvokuti mari inongoprindwa pavadira zvichinjwa chinjwa mutemo zvidero ndozvoita kuti zvinyaya yekukanganisika saka nyaya inorwadza muzimbabwe mazuva ano nakuti panguva yapera isei inyaya yekuti hurumende zvayo inoshandisa reserve bank sebhengi rayo pavangodira kuti vatore mari mungonokorawo vodiidi ndozvinoita kuti inflation iite zvazvairizvi